Vachitaura kuruzhinji rwevanhu rwaungana runosanganisira vatsigiri vebato ravo vaunganawo pamba pavamasaya kumabvuku masikati, vashamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti nhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichipambwa nekutsakatika, asi hurumende yeZANU PF isina matano ainotora kuferefeta nokugadzirisa dambudziko iri.
What is even shocking is that there is not a statement from government.
Chinotishamisa ndechekuti hakuna kana mashoko enyaradzo kana kubatawo maoko kwakaitwa neZANU PF nehurumende yayo kunyaradzawo mhuri yafirwa kana kuedzawo kugadzirisa kupedza nyaya dzehuipi nekushungurudzwa kwenhengo dzedu.
Vachamisa vati hurumende yeZANU PF haidi kugadzirisa dambudziko iri nekuti ine ruoko munyaya dzekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa hurumende, vachishora nyaya yekuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika, vachiti kunyangwe mhuka chaidzo hadzidaro.
Matongerwo enyika haasi ekupokana, matongerwo enyika haasi ezvibhakira, matongerwo enyika haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Asi vebato reZANU PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya, vachipa divi rebato ravo iro riri kupomerwa mhosva dzekupamba vanopikisa. Mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU PF vaFarai Marapira vanoti baso ravo harishamiswe nemashoko avachamisa, vachiti TCC yagara inongotaura mashoko emanyepo kusvibisa bato ravo nehurumende iri kutonga.
Isu vebato rinotonga reZANU PF hatinyanyoshamisika nemashoko anenge achinzi atagoiona vachamisa, nekuti veopozisia ndo basa ravo rokutaura zvinhu zvisina kuzadzikiswa noumbowo. Vanongonakidzwa nokushama muromo wotaura zvinhu zvekwavanenge vasina kuswera.
Vanongora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato repeople's unit party vaHerbert Chamuka vanoti ZANU PF inoratidza kuti ine ruoko panyaya yekupambwa nekupondwa kwenhengo dzeTCC sezvo ine chinangwa chekuparadza bato iri nekuti ndiro bato guru rinopikisa uye rinotsigirwa nevakawanda.
Nyaya yemaabductions, nyaya yekurohwa kwavanhu, nyaya yekunyangariswa, nyaya yekuitwa zvese zviri kuitwa vanhu specially veTCC, inyaya yekuti ZANU PF inoziva kuti TCC ndo strong opposition muZimbabwe, ende ZANU PF ine shungu yekuti TCC inofanira kunge yapera before 2028.
Pare zvino hapasati paitwa tsvakurudzo yekuti vamasaya vakafa sei sezvo ongororo iyi kana kuti post mortem isati yaitwa. Vamasaya vakapambwa svondo rapfuura nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF pamwe nevasori ndokuwanikwa vakafa kuCleveland pedyo nemugwagwa weArcturus. Kurongwa kwekuradzikwa kwavo hwanzi huchaziviswa nekufamba kwenguva. Vamwewo vanongora nezvematongerwo enyu nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International vari kukurudzira hurumende kuti iongorore nekupedza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvikuru sei nhengo dzeTCC. Kupambwa nekupondwa kwavamasaya kunouya nguva pfupi dzimwe nhengo dzeTCC dzinosanganisira nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzihore nevaive mumiriri wemabvuku Tafara muparamende vaJames Chidakwa dzichangobva mukupambwa nekuitwa kafiramberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakaburitsawo mashoko ekushoropodza nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu ukakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi zvizere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.